Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 27 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Retired Colonel Elliot Peake vanga vakaabdatwa vakatorwa zviri kunzwa kwemutemo nevanhu vasingazivikanwi asi tinofara kuti nhasi uno tinavo.
Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake, avo vainge vapambwa vanowanikwa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vopa uchapupu kukomisheni yavankalima Montlante iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare vatanhatu kana kudarika vachirasikirwa neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake, avo vange vachitarisirwa kupa umbowo pamberi pekomisheni yavankalima Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare nemusi wa 1 Nyamavhuvhu vakapambwa nemusi wesvondo vanonzi vawanikwa. Vapiki vanonzi vakapambwa kumba kwavo paretreat farm kuWaterfalls nezuro nenguva dza 4 masikati. Vanonzi vakapambwa nevanhu vainge vakazvivhara kumeso. Vapiki vanonzi vakaendesa gwaro kukomisheni yavamontlande vachitaura nezvekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vakaudza Studio 7 nezuro kuti mudzimai wavapiki ainge amhangara kumapurisa nezvekupambwa kwavo uye vari kuferefeta nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravapiki vaObert Shaba vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ichokwadi kuti retired Colonel Elliot Peake vanga vakaabdatwa vakatorwa zviri kunzwa kwemutemo nevanhu vasingazivikanwi asi tinofara kuti nhasi uno tinavo. Vadzoka vawanikwa kurushinga uko kwavapfukunyuka kubva mutapwa kwavanga vari. Saka kutaura kuno ndinotsinhira kuti vava muno muHarare.
Asi vakwanisa here kuziva vanhu vanga vavapamba?
Pari zvino zvingatinetsei zvazvo kuti tinyatsokupa zvine udzamu mamiriro azvakaita nokuti security yavo kana kuti upenyu hwavo huchiri huri mudambudziko. Hatisati takwanisa kuva takasununguka kuti tizive kuti avo vanga vainavo havasi kuvateera here. Chandingangotsinidzira ndechekuti vanhu ava vakaonekwa kwete navapiki chete asi nevemhuri kwavapiki vakanga varipo pakaitika chiitiko chakazoita kuti ivo vabatwe vapiki. Saka inyaya yatiri kutarisira kuti vanoita nezvemitemo vakaifambisa nomazvo vanhu ava vanofanira kunge vachibatwa.
Vazokwanisa here kuti vange vachinopa hombowo kukomisheni yavamoshante?
Changa chiri chido nechirimbo chavo chekuti vakwanise kupa hombowo asi taenda navo tikanoona vanomiririra nyaya kuti dziri kupinda sei mudare ravamotlande tikavapa chikumbiro chedu tikatsanangura kuti sei vasina kukwanisa kuuya nezuro vapiki kuzopa umbowo vakambotirega itimbotaura nemakomishina asi tazoudzwa kunzi tine urombo hwanhasi tinogumira pano tinofunga umbowo hwatakawana hwakakwana kuti tinge tive nemafindings edu saka havana kuzokwanisa kunge vachipa umbowo pamberi pedare ravamotland
asi ivo vakakuvadzwa here
havana kukuvara zvakanyanya zvinoonekwa asi tine machikira edu edu atinawo nemabatirwa ataka avakaitwa zvimwe zvezvinhu zvacho zvichange zvichizobuda zvizere nyaya padzichange dzichiferefetwa nevanoita nezvekuchengetedzwa kwemutemo pane zvimwe zvatisingakwanisi kutaura nekuda kwemamiriro akaita nyaya yacho ingazonzi nevanoita zvemutemo tanyanya kumhanya
vaObey Shala vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tichiri panyaya iyoyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe mafungiro avo
vanhu vanokwanisa kuinda kukoti kuti kana pane umboro hwakakwana hwekuti vanahwo hwekuti vana va munhu uyu akaabjectiwa neami sezvakaitika zvamunoziva munyaya yajesina mukoko paaka abjectiwa netio paya muna 2009 akazobudiswa dambudziko ratinaro nderekuti kana munhu achinge abjectiwa nevanhu vemasecurity apparatus vakafanana neami kana cio zvinoreva kuti zvine zvine utungamiri hwenyika leadership yenyika zvinoreva kuti minister of home affairs anenge achiziva minister of defence anenge achiziva minister of state security anenge achiziva napurezidendi wacho anenge achiziva saka idambudziko ratinaro muzimbabwe rerowflow
saka hapana here mukana wekuti vari kutaurwa nezvavo kuti ndo vakaiswa mazita kumatare ivo vana defense minister nemauto havasungiki here nenyaya idzodzi kana dzichinge dzoiswa kumatare
havasungiki muzimbabwe vanokwanisa kusungika muamerica vanokwanisa kusungika kana musouth africa muzimbabwe havasungiki nokuti tinotori nenyaya dzakamboitika mumasure mukatara nyaya yachavhunduka choto versus the state muna 1997-98 pakanyorwa navachoto navachavhunduka nyaya yekuti manga muchinge muri tisa kumira zvakanaka muchiuto vakasungwa vakatotwa neami zvichinzi mava muchikonzeresa alarm responses mumatare zvikazikanwa kuti ndo vatotorwa vachoto navachavhunduka muchakabvu vanotorwa neami vanhu maroyas avakaenda kumatare permanent secretary ari kulidha izvezvizvi anticorruption commission akatonzi unza vachoto navachavhunduka haana kuvaunza akaita contempt of court haana kusungwa ndo the height or example yelawlessness iyeyo yatinowana muexecutive yezimbabwe inotungamirwa nezanu kubva 1980
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vange vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa vaimbova gurukota rezvemukati menyika uye vari munyori mukuru muzanu PF vaObert Mupofu nhasi vaudza komisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare kuti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakabvuma kuti vakange vakundwa musarudzo asi MDC inoti zviri kutaurwa navamupofu izvi hazvina musoro Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera
vachipa umbo hwavo kukomisheni iyo iri kutungamirirwa nevakambo vamutungamiriri weSouth Africa kwechinguva navahalima Motlante vamupofu vati vakafonera vachamisa musi wakaitika mhirizhonga iyi vachida kuti vamise vatsigiri vavo kuratidzira kwavaiita kudzamara zvainge zvabuda musarudzo zvaziviswa vamupofu vati munhaurirano yavo navachamisa vachamisa vakabvuma kuti vainge vakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika asi vachamisa vakaudza komisheni iyi nezuro kuti ivo vebato havana munhu wavakatuma kuti aratidzire musi uyu uye vakange vasingazive kuti kuratidzira uku kwakarongwa nani vachiti kana vachida kuratidzira vanotaura zviri pachena uye vanozviita zvine mutsindo vampofu vati vane humbo hwekutsikisa kwavakaita zvavaitaura navachamisa musi uyu parunhare kana kuti recording iyo yavapa kukomisheni iyi.
It is available and I can table it.
Inendine recording yandakaita ndafonera vachamisa yandinogona kupa commission yenyu kuti iongorore. Vakabvuma kuti vakange vakundwa musaro uye vakange vave kutaura zvekuda kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi ndakavati nhaurirano yedu haine nechekuita nezvekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati zvataurwa navampofu izvi ndezvemugodzi matsuro sezvo vachiti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika izvo zvakatsinirwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court. Vampofu varambawo kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga yakaitika iyi iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa vachiti sebato havana chikonzero chekuitira mhirizhonga sezvo vachiti bato ravo rine rutsigiro rwakakura munyika yese. Vaenderera mberi vachiti vanofungidzira kuti pane vanhu vane unyanzvi hwepfuti kana kuti masnipers vakanga vakatsvagwa neMDC musi wakaratidzirwa uyu kuti vapfure vanhu. Vachibvunzurudzwa nenhengo dzekomisheni iyi kuti sei vachifunga kudaro vampofu vati muziviro wa vose munhu akaenda kuhondo ndewe kuti hapana magorira anopfuura masoja asi vanhuwo zvavo kuti asunungure nyika. Vatiwo pavaiva gurukota rezvemukati menyika panguva iyi vakaita zvose zvinodiwa pamutemo kukumbira masoja kuti abatsire mapurisa musi uyu sezvo mapurisa anga ari muHarare aive mashoma kuti akwanise kuchengetedza runyararo. Zvichakadai mumwe wevapa hufakazi nhasi mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muzvare Linda Masarira avo vati vechidiki veMDC Alliance vakaendeswa kuLivingstone kuZambia nekuCape Town kuSouth Africa kwavainodzidziswa kuti vadzivirire mavhoti ebato ravo nenzira dzose dzavaikwanisa dzavasina kunyatsodedemura kukomisheni iyi. Vatiwo musi wakaratidzirwa uyu vakaona nhengo dzeMDC Alliance dzavaiziva dzaisanganisira vaJabulani Mutunzi vanovekanzura mukanzuro yeHarare vachitungamira kuratidzira uku. Izvo noya apo vachamisa vachiti nhengo dzebato ravo dzakanga dzisiri mumigwagwa dzichiratidzira musi uyu. Vachamisa vakatora nguva yavakapiwa nekomisheni iyi kuzivisa kuti vacharatidzira sebato kuswera mangwana musi wechina asi vamafume vati zvataurwa namuzvare Masarira ndezvemanyepo. Vamwe vapawo ufakazi ndivapiwa Simango vano vemuchairi wemakombi avo vaudza komisheni iyi kuti vakazoona vakuvara pagumbo rekuruboshwe mushure mekupfurwa nevavanofungidzira kuti masoja musi uyu asi vakazorapwa zvavo. Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga musi uyu asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfurwa vakafa vanodarika gumi sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachienda kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhangara zvakaitika kwavari sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume varamba mashoko ekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato ravo vaElias Mudzuri avo vakaenda kuState House nezuro kunosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzingwa mubato. VaMudzuri vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumusangano uyu nezuro sezvo wainge warongwa nedare reparamende. VaMafume vakati nyaya yavaMudzuri ichazokurukurwa nezvayo kana bato ravo rapedza kuratidzira kwariri kuita mangwana muHarare.
Nyaya iyoyo tirikunzwa kuti vaMudzuri vanga vaenda kune imwe function. Saka bato redu ibato guru muzuva rega rega munoitika zvakawanda zvakanaka nezvakashata. Saka takamirira kuti tinzwe kuti parliamentary caucus yedu chii chanyatsoitika uye vanga vawirirana kuita sei. Sataka wirirana seleadership vanozviziva. Kana pane aita matseya mukufamba akatanyanga road, tine mutemo sepati inogadzirisa mateya iwao. Saka takamirira kuti tinzwe kuti parliamentary caucus yedu ichaiuya ichitiudza kuti kudini, sezvo nhasi tanga tiri mushishi seleadership kuprepare leadership yedu yanga ichitaura kucommission of inquiry yava Monsanto. Asi tanzwa kuti kuparliament uko kwaimuka mvonga mupopoto gonzo naching'ai, vanhu vachiti pane zvaitwawo zvanga zvisingafanirwi kuitika. Saka tine maprocesses azvinouya toona seleadership kuti chii chamboitika uye tinofamba takaendeta.
Saka muri kutarisira riini kubva kukokasi yenyu yedare reparamende?
Aiwa, tiri kutarisira manje manje. Nhasi tatingori bhizi nezvizvozvo, musi wepezday tiri bhizi nedemonstration redu ratakoka ruzhinji rwezimbabwe remusi wa29 tichiratidzira kusafara nezviri kuitika munyika. Tatarisira kuti tapedza izvozvo ndo patokwanisawo kuzotendeuka musoro kana kutendereka tichitarisira kuti mafambiro atatichiita akamira sei. Tinotarisira kuti kuda muvhiki imwe inotevera kana mbiri inotevera vachange vachitipa report yeparliamentary caucus tozvibatanzwisisana.
Ivo vamudzuri vachapawo uchapupu hwavo here apa?
Ya, aiwa, seleadership napresident wavo vanogara vachitaurirana, vanogona kufanana taura navo. Asi maoganzi tese tinoripota kunational council, tinoripota kunational executive, tinoripota kunational standing committee. Tinofungirawo kuti patichasangana vachange vachitiparura zvirwere, kuti pavaenda kumabiko avanga vari hava kwanga kuchibikwei ende uye anga akanangei, ende uye zvinobatsira ruzhinji rwezimbabwe pakai, zvinobatsira pati yedu pakai. Asi iko zvino takamirira ripoti iyoyo, hatigoni kupa mutongo kana kusoropodza zvinenge zvaitika tisati tanyatsonzwa zvirwere.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yekuda kuratidzira iyi, munyori wevechidiki muZanu PF Youth League vapupurai togarepi vanoti vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vachengetedze midziyo yavo kune veMDC vanenge vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vatogarepi.
Musi wechina tiri kuti vana veZimbabwe munoziva maviolent demonstration anosimbobva kumapolitical parties akafanana neMDC. Tinokukurudzirai kuti protect your property, nokuti maviolent demonstrations akaitwa musi wa1 August takaona mota dzichipiswa, mashopu achibiwa zvunhu, property yakawanda ichiparadzwa. Saka ava vari kuda kudemonstrata ndo vaya futi vagara vachiparadza zvunhu. Saka pauri wega wega une zvinhu zvako, zvidzivirire zvinhu zvako, nokuti demonstration yapfuura upenyu hunofanira kuenda mberi. Asi kana zvinhu zvako zvaparadzwa, zvinoreva kuti unenge usisina chokuenderera mberi nacho, upenyu hwako hunoparara. Saka isusu seZANU PF Youth League, musi unenge uchiitwa mademonstrations aya, tichange takadzivirira nzvimbo dzedu dzose dzatine interest nadzo.
Asi harisi basa remapurisa here ramava kutora iri vatogarepi?
Ibasa ramapurisa, as every citizen ine right to protect property yayo. Mupurisa unozomutsvaka property yako yaparadzwa, uye mupurisa haagoni kuva pa every inch yenyika inoyi. Mapurisa toziva kuti ariko sei tisisa majuraho padzimba dzedu.
Vamwe vanoonawo urongwa hwenyu sekunge huri kuda kunangana nekuvhiringidza urongwa hwebato reMDC vari kuda kuratidzira. Hamuoni here zvichizoita kuti vanhu vange vachizorwisana mumigwagwa?
Unenge angorwisanawo nomumwe pane zvaanenge achingodawo zvokurwa navamwe. Isu tati toda kudzivirira propati yedu, hatina right here savanhu veZimbabwe.
Saka muchangonangana nemapropati eZANU PF chete?
Nai Jonga, zvimwe izvo ndingagozvitaura kuti izvozvo zvimwe zvezvavo zvimwe. Ini reganibokuudza nyaya iripo, tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vanhu vaya vokuparadza mudziyo yenyu vari mutaundi musi wa29. Saka pauri dzivirira propati yako, ndo meseji yedu.
munyori wevechidiki muzano PF Youth League vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro izvi zvichaitirwa munzvimbo dzinotevera. Lupane, musi wa 28 mbudzi, toguma neBulawayo, musi wa 30 mbudzi, sanganai neni Pratsages Jeremiah munzvimbo izvi.
Kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kunonzi kwave kukonzera kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rikundikane kubhadhara makambani emigodhi akatengesa goridhe rawo kuburikidza nekambani yeRBZ yeFidelity Printers. Izvi zvinonzi zvakazosiya imwe yemakambani asiri kubhadharwa aya yeRiozim itore danho rekuenda kumatare dzimosva kuti imanikidze RBZ kubhadhara mari iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipanya iyi.
RioSim inonzi iri kuda kuti ibhadharwe mari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora ekuAmerica. Iyo kambani iyi ichiti haina kubhadharwa kubva muna 2016. Panguva iyi RBZ inonzi yakanga yakaita zvibvumirano nemakambani emigodhi kuti achawana zvikamu makumi matatu kubva muzana. Iyo RBZ yosara nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Asi mumagwaro ayo kumatare edzimosva, RioSim inonzi iri kuti iyo yaingopiwa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana chete zvemari yegoridhe inenge yatengeswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zviri kuitwa neRBZ izvi zvinoita kuti vekunze nevemunyika vanoda kusima mari dzavo vashaye chivimbo nebhanga guru renyika iri.
Dambudziko riripo pari zvino nderekuti mufomal economic system hamuna enough foreign currency yekuti government inge ichibhadhara maobligations akaita seamuri kutaura iyayaya nemamwe akatowanda anopfuura mataura aya. Mari zhinji iri kuwanikwa atikati maunderground economy, muhidden economy.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avanoti kukundikana kweRBZ kubhadhara mari dzainenge yakavirirana nemakambani kunoreva kuti vanoda kuzosima mari munyika vanozotya kupinza mari dzavo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare vanotiwo hurumende inoda mari yakawanda kwazvo kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvose.
Papa chifanira kuva nehurukuro pakati pemakambani aya neReserve Bank, nokuti kana munhu uine chikwereti chomunhu, iwewe une chikwereti ndiwo unongochifanirwa kuita payment plan. Saka kana makuzoona vanhu vakusitsana kumatare edzimhosva, it means kuti hurukuro dziya idzi dzaadzifanirwa kuzobudisa apayment plan inobvumirwana. Hazvina kuitika.
Asi vamufukare vanoti izvi zvinonetsa kuzadzisa nechikonzero chekuti nyika haina chairi kuburitsa kana kutengesa kunze kuti iwane mari yekunze iyi, izvo zviri kuzoita kuti RBZ ishandise mari dzainenge ichifanirwa kubhadhara makambani emigodhi aya. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vanotiwo hurumende inofanirwa kuzadzisa zvibvumirano zvainenge yaita nemakambani.
Zvinokosha zvikurusa kuti Reserve Bank yedu ikwanise kuzadzikisa chibvumirano chinenge yakaita nemakambani. Dambudziko riri kuitika toriziva rekuti pamwe dzinonguva mari inenge isipo yakakwana, asi kazhinji kacho mari inenge dzichitaurwa nemakambani aya imari idzo dzavanenge vachifanira kunge vachiwana pane zvavanenge vakatengesa kana kuti vakawirirana neReserve Bank yeZimbabwe.
Panyaya yekuti chikwereti chehurumende chiri kuramba chichikwira, Dr. Chitambara vanoti Izvi zvakanyanyo konzerwa nesarudzo dzakaitwa munyika muna chikunguru gore rino sezvo hurumende yaidhinda mari yakawandisa kudarika yaiwana.
Budget deficit tokutangisa takatarisa gore rino igore rakati omene nyaya yemaelections. Saka pakaita pressure, I think fiscal expenditure side zvakaita kuti tive nedeficit. Deficit iyi iri kunyanya kuafekta nyaya yedomestic debt yemuzimbabwe.
Kambani Rio Zim handiyo chete inonzi iri kutadza kuwana mari yayo kubva kuRBZ. Imwe kambani yekusouth Africa inogadzira cement yePPC inonziwo iri kuti iri kunetsekawo kuti iburitse mari yayo inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kubva muZimbabwe. Uwo imwe kambani yemigodhi yemetal and gold inonziwo iri kunetsekanawo kuti iwane mari yayo kubva kuRBZ. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nekushayikwa kwemari yekunze munyika iyo inove ndiyo yave kunyanya kushanda. Kunze kwekunge RBZ yagadzirisa matambudziko emari ari munyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi, izvo zvinozokonzera kuti makambani akawanda zvikuru ezvemigodhi avhare nekupeta machira achibuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeMalaysia vanoti vanhu makumi maviri nemumwe vasungwa zvichitevera mirizhonga yakonzereswa nekubviswa kwetembere yezvizvarwa zvekuIndia muguta reKuala Lumpur ichiendeswa kunze kweguta iri. Dare remuGermany nasi rawana murume akabomba bhazi rechikwata chenhabvu muna 2017 aine mhosva makumi maviri nesere dzekuedza kuuraya vanhu ndokumutongera kugara mujeri kwemakore gumi nemana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa cheConnection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki nezvavari kuita kurwisana nekushungurudzwa kwevanhukadzi mudzimba apo pasi rose riri kucherechedza urongwa hwe16 days of activism against gender-based violence. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu yeVOA Shona. Ngati sanganei nhasi muchirongwa The Connection muineni ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Retired Lieutenant Colonel Elliot Peake avo vainge vapambwa vanowanikwa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vopa uchapupu kukomisheni yavankalema Montante iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare vatanhatu kana kudarika vachirasikirwa neupenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku isika decent.